Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamendi nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi, kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka, uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose, uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino, hapana munhu kana kambani chabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashandiro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vacho hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau, nekudaro paramende ichaziyawo mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Muumiriri weNorton muNational Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zvirikitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the hurumende fanela kukata down on my expenditure. Mari dzavanoshandisa kuhurumende dzakanyanyisisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukutiona chidriver mabenzi, ukuachingofamba, ma Range Rover and so forth. And ngavashanze industry yemunomu. Willow of the motor industry na manji. Yakachengetwa chibagi. Asi yakagadzirwa kuti ivake mota. Asi mota dza truck driver dzisikumanyufekitwa munomu. Saka izvozvo futi tofanira kuvandudza production kuti industry ikure. Saka Zimbabwe first, meaning kuti even mota dzofanira kunge dzichi.
Mutungamiri wemadzishe munyika ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyanga gore rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks ekuti even if you say doing business but if the environment is not conducive, I decide that town county planning act zvokuichinja that structure is a good illustration kuti tirikuda kutoenda kuri serious business. Mining and minerals act toida strike here of it ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechivi South muNational Assembly vakila zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro chayo chayo kuti aitewo something chekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa uye mamwe maex acho ndaakudhara ekuma 1963, 1972 hachaindirani nelife yataakurarama iyo zvino.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro omunyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 Agasti kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezve munharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda. Vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara, kuitira kuti pfuma yedu nhurimwe nerimwe avanoti maprovhinzi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi, asi chikuru chandanyanya kuonazve ndechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzgo wa mnanga kuwashitaura kupanyaye kuita corruption kana uwori. Vayambira kuti apana anenga ari pamusoro pemutemo achanga achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Zvinhu zvamunotambira wose.
Muroma ozaru zvinorwizi. Tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya. Pakaumbwa uwori unotyisa. Uwori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani. Nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvakaita izvi zvamira zvakadai zvakadai. Ndiyo fimbiyo uwori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa. Apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youwori. Zvinhu zvakakosha maningi nekuti namakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uwori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency. Munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko irore iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo. Mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu. Imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika Dr. Uriah Izembe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nhengo dzeZANUPF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nhengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye varisachigaro webato iri muzvare Tabita Kumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
VaMorgan Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Kumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa neZEC, vakaiswa neConcord, havanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vashamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuti kugonaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yeZANUPF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga wewe, ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni my people voted, handitika? And the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. And it not no is a weather zvino noise is ndo zvinora kudza kuti vanhu vasiri mature, vanhu vasina brain. Tora totarisira kuti ipapa pamwana vana 5 vana 6 on one, but you anoita walk out of parliament the whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati peZANUPF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva nekuita kwaita MDC apa zvinongoreva kuti vadenhawo mangwiro vezanupf. Tinoziva kuti vezanupf vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparlament, saka vanokwanisa kuotawo muchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC. Dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatama. Saka zvinotoreva kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti sarudzo idza dzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panepfenyu reterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvokutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduku reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa Eco Cash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dhola. Munongoziva kuti nyika yedu ikangonzwa kuti Zimbabwe dhola chete, vakangonzwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika yavanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yekunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva maelections nokuti vanhu vari kubva maelections vane vaida kumboongororawo kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndozvekuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimporta zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndoyakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Zvoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika. Ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndodambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete cheve kunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lane, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera mumigwagwa mumasvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuro yemasvingo mukubvisa vanotengesera mumigwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasungo General Hospital Sondo Rapfuura. Mapurisa ane futi pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusara padhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
So hatisisi tiri kukonzera korera, tiri kukonzera korera kusasengwa kwamabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocation. Uye mabasa ngavatanga vativhurira mabasa vozotidzinga mutaoni. Nekuti vakatidzinga mutaoni tisati vana mabasa tinofa nezvara, hatina chekupa vana vedu, ndopane raramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwakutongotidherera kwavari kutongoita. Chinokonzera korera munhu wose unozviziva. Chinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve sewer system yakadhakwa kare, yakatovadilapidated yakaora kare. Isu mavhenda tinotizviraramire mumaindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya weguta reMasvingo vaColeni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo harisati ranyatsobatwa nechirwere ichi semamwe maguta.
Muona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera, asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei But iko zvino tikutoona kuti patova neprogressive move nokuti malocation mazhinji esava kurisipa mvura. Chinhu chacho chakambomira chacha nengo yakareba stereki. Saka chinhu chacho chisingakwanisa kuwanikwa musi umwe chete asi yanga iri process. Then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadresswe futi. Tareva zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo. Zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuwa kisati chapinda. Saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi. Tinoona tichisevha ipa pachigwere checholera ichi.
Kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo Dr. Ahmed Achamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera. Svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare. Kusvika pari zvino vanhu 31 vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi. Zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunetsa mudhorobha remasvingo umo masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru. Vanotengesa mafuta aya pazvitechi zveglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza. Vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta.
Zvinoti zvosera zvure totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo. Saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro. Mumasvingo iri pagulo chete ndava ne more than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai kwatabva kure tatanga titori kumarobots ngouyawo bhichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera.
Kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008. Ndakamirira Studio 7 Masingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMDC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMunangagwa ndivo vaka sarudzwa zviri pamutemo. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Uri kutaura naAmerica Pesai ndiri kuJoburg. Ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa.
Hello, makadei?
Tiri wade, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Ndinotaura naPauline Jatioka ari kuZimbabwe muguta reHarare. KuHarare kuri raiti tamupfuurawo nako kuparliamendi.
Ehe.
Kwakune mutungamiri wenyika tikaona mamembe oparliamendi vatorendisa line. Vanga vari kupanze vachimba. Vanga vachimba nzeo dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichi. But now isusu tiri kuti vanhu ndobasa ravo ravanenge vaenda paparlamendi kuti vanoimba nekubuda muparlamendi vachita zvavanga vachita zvaiziya. Hatikuwamanikidzo kuti harispekte mutungamiriri wenyika nokuti vavanga vachipawo nyaya dzokuti tirikurira vhoti yedu yakadiwa. Tikuramba tichimira nemutungamiriri wedu ebato reMDC reMDC Alliance. But tikutana zvimwe zvinhu zvakakosha. For example, vanhu vari kufa nekorera. They should be fighting for that, not kuramba vachirwira vhoti yavari kuziva kuti yakadiwa kana kuti haina kubiwa. No one knows kuti what happened. But now Emerson Mnangagwa ndiye mutungamiriri wenyika. Nyika ngaichiendera pamberi. Ngavamirire vanhu vazhinji vari kufa. So tinokatarisa kuti mana Glenn zvikuna nani. Vanhu vari kufa hakuna chiriko, hakuna chiri nyika yakanyanya inenge ichimboitika. But namunobva paparlamendi variko, paparlamendi vari kuimba vachita zvisa nebasa rese variko. Saka inini sesitizen nemunomunyika kasi kuti ngatichimboenderai pamberi, tirise zvinoisa nyika pamberi, tiite development yenyika, noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa paState of the Nation Address yavaita nhasi muparamende. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika 500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Nation Address edalele ephalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ephalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlanu i-35. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola i-$500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedale lephalamende yesishiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika 500 million ezaqeda udubo lwemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyona le ivili.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yama-bond note izaqhubeka isebenza kwesikhathi size sifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathi ntambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangenele lokuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokhu kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele, hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and cannot continue to be a burden to the fiscus.
amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla eliphikisa le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende weZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguqula inotho elizweni njengoba kunguye obulala umnotho welizwe. Uphinde wathi lokho kushiwo ngumnankagwa indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba akutshoyo ayisikho akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akutshoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukusela, kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumende, kodwa baqhatsha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizimisi amaningi agcwele lamaphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahofisi kahulumende.
Kunjalo nje amalunga edayela ephalamende ebandla le-MDC alliance atshengisele ukungahloniphi umnankagwa ngokuphuma edayela ephalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wesimo selizwe or state of the nation address. Unkosikazi Dumathemba Ndlovu we-MDC alliance uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukamnankagwa ngokuqila akwenzayo ukukhetho lwedluleyo. Ukuvula kwedale lephalamende ngumnankagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye. Ikhangelelo nhlelo azibalisileyo ezifana lokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Selokhu sikudaba lunye, asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnangagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikuthulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esiyijayeleyo, akula okutsha asithembisa khona, njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela, amahulu kuqeyiwa agcwele khona iparliament njalo elokhu eprotectwa kungela nto yenzakala. Indaba ye-corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini aba-genesti G4, aba-genesti the Lacoste group, then abe-G4 ibo bodwa babotshwayo abanye babotshwa. Endabeni yama-electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazange akatshengise i-commitment before ama-elections is something that kukhulunywa kathesi, but sokusiya kuma-elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Usenetha wakobulawayo kubandla leZANU-PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ekhulunywe ngumongameli yikho ethina esingakho, ngoba umongameli kakhulume into eyakhe, ukhuluma into yesizwe. And then ilizwe lonke, umhlaba wonke, kulo mongameli oyedwa. Alikho ilizwe labo mongameli abalitshumi. So okunye ngumongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole-access yokubona amazwe lokubona izinto ukuthi zihamba kanjani. Obone ngani kakholisiseki ngalo okunye ngumongameli tafulak.
Ethi bakhangelele ukuba uhlelo lwe-proportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi si-contest oba baba ngabantu abalezimali, ngabantu abalama-asset, nanjengabomama ngasila lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizwele for another 5 years or another 10 years until sesisime lathi sibhalansa njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli izindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile, kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile, kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist, sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sibe ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli kodwa lokhu eqalileyo ilizwe lokhu liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla. Besithi kazange atsho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe lokuthola inzuzo kuwo. Sekuchiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalankani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela ulizwe eminyakeni emihlanu elandelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe esemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshi kwezombusazi uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende kwamanje kukuqela le mali yokulisa umkhuhlane wekholera amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment.
Kuyethusa, bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abanemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangaba layo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thina abantu abasebenzela ngaphandle ziphelele boyeni njengezezinja. Mangungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle langemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acwangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lati usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo lisanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lati sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Uncintise emele bandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Sinkala laye osebenza kwele South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhulumi iqiniso uma isithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya singabantu mhlawumbe esenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu. Imali silazo siyafisa ukuzovusa amakampani amafemu nani kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizothwa liopen for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakampani amakhulu kuthi abanye sebelamabhizimusi abo angadala umehluko eZimbabwe nxa engasungula inhlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe. Lokhu kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokhu okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBrithani eZimbabwe osechiya lomsebenzi, unkosikazi Katriona Lang, emhlanganweni lethathela izindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side.
Getting to a
uthabelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusa Dua kwele Indonesia we-International Monetary Fund IMF le-World Bank ngomfufu. Umhlangano we-IMF lo uzokwenziwa kusukela mhlaka 12 kusiya kumhlaka 14 mfumfu lonyaka. AbeBrithani bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho ukuba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathintambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLaying.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ibe ingumngane oqinileyo oZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningi kakhulu sibili siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu from outside, the coast called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhume lamanye amazwe ukuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhulula ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangeleli intuthuko, sikhangeleli inguquko. Inyanga ezayo siza launch lokuzeni iplan yethu yokuthi sifuna ukwenzani sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke abantu babe lemsebenzi kube lokuthula ezenotho ziye phambili.
AbeBrithani bathi bazoqhubeka besipha eZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kunhlelo eziqhutshwa ngabe IMF. Bathi kumqoka ukuba eZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhlaka 1 Ngcwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba i-commission ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngikuMavis Gama.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lePhalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga eMDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe weState of the Nation Address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhali semisile okugcine kubangela ingozi yokuwisana kwendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olweMediterranean Sea kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo umthethwandaba weConstitutional Court wethulele isinqumo namhlanje egcizelela isinqumo esasenziwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube yena osanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands eSouth Africa hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikhweliyo. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lo-bond note eSouth Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende asaqale yena amanyathelo aqhelileyo asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahala ama-passport konke konke ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Lema supermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usiba munye. Awuthi ungabuye esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba otshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakoBulawayo ngahamba lapha e-trade gold. Yibo bodwa sebegcwele abaya betshintsha izimali kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zinama-price amabili eyabinge eco-cash le-cash ayisiyo yonke imthova emukela i-eco-cash.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance ibhande lakhanya lisiwa uthi esenile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi irandi laqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi nxakwa inogwenta upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingabilokhu isiwa kubethi ukuthi kungafaka uminister we-finance kumbe ufaka i-cabinet nakho futhi economic yalo ukuthi yethuke kancane yenzekani layo iyazibonakalisa ukulima kuleta kwa president Mnangagwa legitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake i-cabinet entsha bafake uminist entsha i-economy yawa akukho abantu abaningi emhlabeni jikeleabosothembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkhonomi lapresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kuthi omkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalethi imali yabo kwelezimbabwe ingaba nempumela enhle ikakhulu semabhizinisi kabamthembisa ngako.
Esethula umbiko we-State of the Nation Address namuhla, uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyonale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlano i-35. Ukansela weHarare umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga, umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi sibambeka ukuthi sizame ukwehlisa kwemkhuhlane we-cholera ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers, amankampani kuhlanganisela layo umhulumende labanye labo abama-organization atshiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo sihamba labo bebona labo ukuthi kumi njani sincedana ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise otherwise uhle uke uphele. Siyabonga uNkulumende ngoba laye sengenele waphumisa naye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomunicipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Sizama ukuthi sikwenze ukuthi kuphela ludubo olesikhathi eside elokuthi impompi lezi seziluphele. Alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapipe aphansi ukuthi imali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangkhona lokudubuka kwamapipe amasuwa lamapipe amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile riski enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lomkhuhlane lokuzo, sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akade engekho ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele. Ngoba indawo ezikangelene lomkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhatlanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjenge-Glenview nabobudiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansela weHarare, sixoxelaye ekhona le eHarare. Inzwisa yomculokazi nje ziyamluma esithi singamandebele. Singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo State of the Nation Address lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amabandla amalunga ebandla eliphikisayo leMDC aphumile edalela eParliamente kusethulwa lo umbiko. Siyugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.